Very zhinji vari kuratidza kurwadzikana vari kuti mari yakawandisa 250 US dollars kuti vapassport muSouth Africa muno vari kuti mari yakawanda zvikuru nokuti patakaisa kumagurupu yebepa ratakaona listi riri kutanga nhasi musi wa29 vanhu vakawanda vari kuchema zvikuru kuti government yedu inenge iri kutitsika pasesoka iri kutirovera zvipikiri kuti baiwe
asi tichiona mutengo uyu mufundisi moyo nemari dzinenge dzichitarisirwa kuti dai munhu achisimuka kubva musouth africa kuenda kunotora kuzimbabwe amuone here kuti zvakachipa izvi
ya ipapo zvinhu zviri raiti tingati zvakanaka asi kuti vanhu vakawanda havasi kuona nenzira yakafanana iyo nokuti vari kuti kuumba passport kune dzema170 asi sezvamataura izvozvo kuti kana vanhu vachinge vazoenda kumba inogona kuwanda kana kupfuuridza asi kuti vanhu vari kuona nenzira dzakasiyana siyana kutio chiri zvakadero kusa kufamba government yaifanira kuti irerutsirewo mutoro vanhu vari kunoko ingoitawo purize iri kumba iyoyo ive purize inoitwa kuno musiyano wacho ungo wakafanana kuti tose tiri vana vezimbabwe
tinozva kuti kana munhu akanga atora passport iyoyi anozotarisirwa kuenda nayo kumuganho wenyika kana kubhodha kuti inodhindwa zvinofamba sei
ya iroo ndo dambudziko guru baba vakandimiri idambudziko hombe nokuti vanhu vakawanda hongu mapasipoti angatogwa muno vanhu kana achinga abudira zvekuno aiwanawo kuno wondokolekta kuembasi unofanira kuti zveuzoenda kubhodha wondotsvaga mazuva zvuri kana iyo isina mazuva ka unoonekwa sekuti uri munhu wakapinda munosedzwa mutemo zvinonakira avo vane mapemiti
saka imiwo sevana vezimbabwe vari musouth africa mune matanho amuchatorawo here ekuzivisa muzinda wenyu kuti mari idzi dzakakuwandirai
matanho mazhinji nokuti vanhu vari kutema nazvo pasocial media pari kuremerwa nenhau yemugove uyoyo nyika yedu yezimbabwe inofanira kutitoona nokuti kutema kwevanhu kunoonekwa pamhepo saka vana vezimbabwe vari kutema wakawanda kututira kwatiotoita ukoko ndo kumwe kwacho kuti gavamendi kana ichinge yakateerera igone nokuderedzawo mugove mari ive shoma nokuti hazvirevi kuti kana vanhu vari kunze kwenyika vanowana mari vari kutambura zvikuru vana vezimbabwe vakawanda vazhinji vanofamba vachiita zvekutengesa vachidista zvakasiyana siyana mari yachinje kutamburira